President ichikurudzira yavo yakanaka zvikuru ende ndo ine mongo wenyaya. Dambudziko riripo, ndofunga muchashamisika zvikuru kuti ndinzi kutaura ndichidaro. Dambudziko riripo huguru riri kubva kugovernment of Zimbabwe, not kubva mudiaspora. Government of Zimbabwe haina kuita one portal of call, kana tingati haina kuita kamuzinda kamwe chete kanobatanidza zvinhu zvemudiaspora, whether investment kana kuti policy kana kuti hurongwa hwese kuti zvinoitwa sei. Saka munoona kuti nyaya dzevanhu vemudiaspora dzakadimburwa. Saka nokudaro dzinobatwa neyatingati nyonga, nokuti munowana kuti Ministry of Higher Education inoda kupinda mazviri ichifunga kuti munhu wese ari mudiaspora istudent. Then munozoona Ministry of Tourism iri kudawo chikamu munyaya dzavamadiaspora, and munozoona kuti Ministry of Finance mukateerera budget ichitaurwa navachina masa nezvimwe zvakadaro, munoona kuti vari kudawo kuchini chokuita nazvo, Reserve Bank ine zvokuita nazvo. Zvinoreva kuti inyonga-nyonga akawanda maministry, I think tikamaverenga anotosvika kusete. Nekuda kwekuti hatina one ministry kana kuti one desk kana kuti department rinocoordinator policy yediaspora, munoona kuti hakuna gwara ratinoziva kuti diaspora inofanira kuinvesta so, diaspora inokwanisa kucontribute to the economy so, kana kuti inongori nyonga-nyonga yekuti munomwe atumira mari mai vake mari atumira.
Vakuchera, munotii nekurudziro yavamugabe pamwe nemashoko ari kutaurwa navamangwana?
Kurudziro inenge yakanaka kuti chete tikada kutitarisei pane zvinhu zviviri zvitatu zvatinoona zvaida kuti zvinge zvichikwanisa kutwasanudza. Zvimwe zvacho ndozvataurwa navamangwana kuti hatina hwaro kuti ivo vanhu vari kunze kwenyika tinoitawo kuti mari dzavo dziuye nenzira ipi. Asi tikatarisawo tichaona kuti kutumira mari kunyika dzakaita seZimbabwe kunodhurawo zvekuti hurumende yeZimbabwe dai kuri kuti yanga ine hwaro huya hwanga huchataurwa navamangwana, vaizokwanisa kuti vakwanise kushanda nemabhanga nevamwewo vanhu vakadaro kuti kutumira mari kunge kukachipa. Pane ripoti yakaburitswa neInnovation Overseas Development Institute muna 2014 yaitaura kuti vakangotarirawo zvavo, vanoona kuti muAfrica munomu kutumira mari unokwanisa kuchadyiwa kana kusvika pa12% kutumira mari kubva kune dzimwe nyika uchidzosa kuno kuAfrica, zvichienzaniswa ne37.8% kana kuri kune dzimwe nzvimbo. Uyezve nyaya yekushaya vimbo nemamiriro akaita upfumi hwenyika zvaita kuti vanhu vasange vane maakaunti ekubhengi.
Vamangwana, pane vamwe vari kuti ko iyo kurudziro yavamugabe yabva papi chaipo? Chii chaita kuti vastress the point iyoyo?
Vaiadressa madiaspora, and so muchirungu tinoti was just being topical in the sense yekuti vanga vari kutoadressa madiaspora. Then kozouya kuti sekutaura kwatamboita pokutanga, mabudget matatu apera ese aitaura nyaya yeanonzi madiaspora remittance kuti anokontributa zvakadii kuikonomi yeZimbabwe. Ende munowana kuti ministry inotoinda padhuze kucontributa kuikonomi kudarika madiasporans, ii Ministry of Tourism chete. Otherwise madiasporans ndo vanokontributa kupfuura zvimwe zvese.
Vakuchera, pane vamwewo vari kuti hurumende yeZimbabwe ngaivabatewo ivo nenzira dzakanaka, vachipa zvikonzero zvakafanana nekurambidzwa kuvhota vari kunze kwenyika. Nevamwe vanotiwo hapana kujeka panyaya yedual citizenship apa, ndezvimwe zvikonzero zvinonziwo nevamwe, dai Zimbabwe ikagadzirisa kana kujekesa vanhu vanosununguka kutumira mari kumusha. Munoti
tichapedu tasara panyaya yedual citizenship ndete kunanganidzwa kwemutemo wemuno munyika nebumbiro idzva ndozva sasi nyaya yedual citizenship ndofunga inyaya inenge yakatwasanudzwa mubumbiro remutemo. Asi zvakakoshawo kuti tinge tisingatarisi diaspora sevanhu chete vanokwanisa kutitumira mari kana kutipa mari, asi vari vanhu vatinokwanisa kushanda navo mune zvimwewo zvirongwa zvatinenge takuita zvakafanana neizvozvo zvekuti panguva yesarudzo zvakakosha kuti tiwane nzira yekuti ivo vanhu vari kunze kwenyika vange vachikwanisawo kutaurawo zvavanofunga panyaya dzekuti sarudzo dzinofamba sei.